Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 16, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikaramba tichivarayirwa tinorambawo zvekare tisangana nedambudziko revanhu vakawanda vari kuramba vachibatwa nechirwere ichi. Koyowo zvekare vanhu vari kurasikirwa neupenyu hwandu hwavo huri kuramba huchiwanda saka dambudziko guru ratinaro idambudziko rekuvarayirwa.
Wandu wevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 woramba uchikwira. Dare reConstitutional Court rinonzwa uye kusendeka parutivi mutongo waro panyaya yakaiswa mudareiri navaMaxim Pungu ava vari kuda kuti dareiri rirase mutongo wedare reHigh Court wekuti mukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malawa vaende pamudyandigere. Sadhiki inotadza kuendesa mauto ayo kuMozambique sezvakanga zvawiriranwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi masere nevatanhatu kana kuti 86 vakafa neCOVID-19 kusanganisira makumi maviri vakashaya muHarare pakati pa 9 kusvika 13 mwedzi uno avo vanga vasina kuziviswa nezvavo. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nyika yose pazviuru zviviri nemazana mana ane gumi nevasere kana kuti 2418. Vanhu zviuru zviviri nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 2491 vakawanikwa vaine COVID-19 nezero vakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri pazviuru makumi manomwe nezvisere nemazana masere nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 78872. Bazi iri rakazivisawo kuti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 wakadarikawo miriyoni imwe chete kuenda pamiriyoni nezviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana maviri nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 1,036,252. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakasvikawo pazviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nemazana matanhatu negumi kana kuti 630,610. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti chiri kunetsa iye zvino ndechekuti vanhu havasi kutevedzera mutemo wekudzivirira kupararira kwehutachiwana kunyange hazvo hurumende yakadzika matanho ekuusimbisa. VaRusike vanoti semuenzaniso veruzhinji vachiri kuramba vachiungana pandufu uye kubatana maoko pamwe nekusasiya mukaha pakati pavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vagari vemuZimbabwe havasati vapindwa nekutya maringe nechirwere cheCOVID-19. Iye zvino izvi COVID-19 haisisiri yekuverenga mumapepa nhau chete, haisisiri yekunzwa pamaterevhizheni kana pamaredhiyo. Iye zvino yapinda muchero mhuri imwe neimwe yatosangana nedambudziko reCOVID-19. Saka vanhu tikaramba tichivarayirwa tinorambawo zvekare tichisangana nedambudziko revanhu vakawanda vari kuramba vachibatwa nechirwere ichi. Togosanganawo zvekare nedambudziko rekuti kuzvipatara kwedu pari zvinezvi kwazara. Zvipatara zvikuru zvizhinji hazvisisina kana mibhedha yekuti kana munhu ukarwara ukwanise kunge uchinopiwa mubhedha. Koyowo zvekare vanhu vari kurasikirwa neupenyu hwandu hwavo huri kuramba huchiwanda saka dambudziko guru ratinaro idambudziko rekuvarayirwa.
Sei madaro vaRusike?
Vanhu havasi kutevedzera maguidelines aya akatarwa neWHO aya. Vanhu havasi kutevedzerawo zvekare iyo lockdown iyoyi lehofo iyoyo. Tungona kuti mitemo mizhinji iri kuiswa inongori mitemo inongoramba iri pamapepa. Mitemo isina implementation yakakwana. Nekuda kwekuti veruzhinji tiri kuona kuti havasi kana kupindwa nekutya kuti mavariensi atinawo pari zvino izvi ecovid-19 ane ukasha. Vanhu vari kufa hwandu hwavo tikona hwawanda vari kubatwa nechirwere ichi kurambo chiwanda zvekare.
Tiri kunzwawo varusike kuti kunyange paine mitemo yekunzi vanhu vasaungana mundufu umu vanhu vari kuramba vachingoungana vachipfuura nhamba dzinenge dzakatarwa. Zvii zvamungataurira veruzhinji?
Wakubatsira dzedu dzechivanhu ikanzwa kuti mumwe wedu ashaika zviya tinoda kuonekwa chinobata maoko uye mutsika dzedu nemagariro mabatiro eri atinoita maoko tinoda kunokwazisana tinoda kunombundirana uye tinoda kunoonekwa kuti makavaona here vakanga vauya panhamo. Asi munguva yatiri inoiyi zvindufu ndovati kuti masuper spreaders. Saka tinoda kuramba chipa yambiro kune veruzhinji kuti hongu munhu anenge ashaya ingave iri hama kana tsawira kana zvichigona mira kuzobata maoko kana zvinhu zvaanani. Nekuda kuti pari zvino izvi vanhu vazhinji vachibva kunoviga mufi naivo vanenge vakutanga kurwara nekuzorasikirwawo zvikare nevamwe vakawanda. Saka zindufu ndo dzatione dambudziko guru rekuda kwekuti ndo kuri kubatira vazhinji chirwere checovid-19.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Dare repamusoro-soro reconstitutional court rati richapa mutongo waro munguva inotevera pachikumbiro chemumwe mugari wekubulawayo vaMax Mpungu. Vari kuda kuti dare iri rirase mutongo wedare rehigh court wekuti mukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava vaende pamudyandigere muna Chivabvu richiti vainge vasvitsa makore makumi manomwe anodiwa nebumbiro remutemo kuvatongi veconstitutional court kuti vaende pamudyandigere. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemukuru wevatongi vematare edzimhosva Mai Elizabeth Bounza vati vachazivisa mutongo wavo panyaya iyi munguva inotevera yavasina kutara zvichitevera zvasvitswa mudare iri nhasi nemagweta emativi ose. Magweta vaMupungu vaLove Momaduku naAdvocate Lewis Uriri vaudza dare kuti vaMupungu vari kushushikana zvikuru nemutongo weHigh Court uyo vakati vaMalava vaende pamudyandigere. Magweta vaMupungu audza dare kuti mutongo uyu unofanira kuraswa uye hauna simba sezvo uchifanira kutanga watambirwa neconstitutional court nekuti une chinangwa chekusandura bumbiro remutemo wenyika iro rakapaswa neparamende rikashandiswa nemutungamiri wenyika kuwedzera nguva yavaMalava pabasa. VaMaduku vaudza Studio 7 kuti sei vachiti mutongo weHigh Court unofanira kuraswa.
Chakaraswa neHigh Court ndezvekuti zvanga zvakaitwa naPresident zvanga zvitori mubumbiro remutemo pakaitwa amendment number 2 ye. Amendment number 2 yakapaswa neParliament. Saka iyi amendment number 2 haisati yaraswa nedare. Saka ndiyo mutemo wenyika kusvika yabviswa. High Court yakaita sekunge amendment number 2 haiko ndozvayakakananisa. Uye seHigh Court havana simba rekuti mutemo whether weconstitution kana umwe mutemo havana simba rekuti mutemo iwo hausi mutemo. Vakapasina zvatongwa nedare reconstitutional court. Makoti aya ane mastage avo. Kune High Court, kune Supreme Court, kune Constitutional Court. Saka mubumbiro remutemo rinoti iro Constitutional Court ndiyo yega court ine simba rekuti uyu mutemo haushandi.
Kunyange hazvo vabvuma kuti mutongo weHigh Court une chinangwa chekusandura bumbiro remutemo, vange vachimirira sangano remagweta echidiki reYoung Lawyers Association of Zimbabwe vaAndrea Dracos vati vaMupungu havakodzeri kunge vari pamberi peConstitutional Court pamusoro penyaya yavaMalava nekuti havana kunge vari munyaya iyi payakanzikwa kuHigh Court. Vatiwo havana kuratidza zvikonzero zvinogutsa kuti nyaya yavo ikwanise kunzikwa nedare. Asi vaMaduku vati vaMupungu semunhu wese munyika zvikuru sei zvizvarwa zveZimbabwe vanokodzera kuenda kuConstitutional Court kana vaona kuti bumbiro remutemo rave kutyorwa. Mukuru weHuman Rights NGO Forum vaMusakika havana kuenderera mberi nenyaya iyi zvichitevera kuraswa nedare iri kwechikumbiro chavo chekuti vatongi vedare iri vasanzonyaya iyi sezvo vakadomwawo pamutongo weHigh Court. Gweta ravakika vanobwo chinanu vaudza Studio 7 kuti vaona pasina chikonzero chekuti vaende kudare nhasi sezvo vachine pfungwa dzekuti vatongi ava havakodzeri kunzwa nyaya iyi.
Vachika vanga vasina kuya kudare nhasi nekuti nyaya yavo hombe yanga iri pakuti vatongi vanga varipo nhasi havakwanise kunzwa nyaya yavo nekuti inyaya imwe chete yavanga vari cited court. Nekudaro vari vanenge vasingakwanise kupa mutongo uri fair. Saka ndiyo ega issue yanga inayo panyaya yevatongi vanhasi. Saka dare parakarasa chikumbiro ichocho chekuti vatongi ava vazvibvise musachika anga asina kukwanisa kureza anything else nekuti ndicho chikuru issue yanga iripo yanga inayo.
Vamalava vakanzi nedare reHigh Court vaende pamuhyandigere zvichitevera kusvitsa kwavo makore makumi manomwe musi wa15 Chivabvu. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakawedzera nguva yavamalava pabasa nemakore mashanu vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act iyo iri kunziwo nevamwe yakatambirwa nenzira dzinotyora bumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mbatanzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC ratadza kupinza masoja muMozambique nenguva yarakanga ratara chikunguru 15 kuti masoja emubatanidzwa uyu anga apinda muMozambique zvichitevera kusagadzikana kuri munyika iyi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe isoda kubuda pachena kuti urongwa hwayo hwakamera sei panyaya yekuendesa mauto ayo kuMozambique kuti anobatsirana nemamwe mauto emunyika dziri muSADC kunorwisa vanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado kuMozambique uko kwafiwa nevanhu vakawanda. Studio 7 yave nemazuva maviri ichiedza kunzwa kugurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika. Amai Opa Muchinguri Kashiri avo vari kuramba kutaura nezvenyaya iyi. Zvina hazvina kumira zvakanaka muSADC zvichitevera mashoko aburitswa neMalawi ichiti yatadza kutumira mauto ayo sezvo yabviswa neSADC pamwe nehurumende yeMozambique panyika dziri kufanira kutumira mauto adzo kuMozambique. Zvinonziwo pane kunetsana kuri muSADC zvichitevera danho rakatorwa neRwanda rekutumira mauto ayo churu chimwe chete kuMozambique. Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweSouth Africa amai Nosizive Nqakula vati chiri kunetsa kuti SADC itumire mauto kuMozambique inyaya yekuti mutungamiriri weMozambique vaFilipe Nyuse havasati vasaina gwaro reSADC zviri pamutemo kuitira kuti ibvumidzwe kupinza mauto ayo kuMozambique. Munyora anoona nezvinoitika kunze kwenyika muMDC Alliance muzvare Gladys Slatch wayo vati hurumende inofanira kubuda pachena neurongwa uhu kunyange hazvo bato ravo riri kutsigira kuti mauto eZimbabwe aenda kunobatsira kuMozambique ari pasi peSADC.
Mutemo weZimbabwe unotaura iwo kuti kana mauto eZimbabwe kana achitumirwa nyaya yacho inofanira kuziviwa neParliamenti ndokuti pave netransparency neaccountability kuti zvizikanwe kuti zviri kufambiswa sei kunyangwe nyaya dzemari kuti achange achisangana nemacost ekuti mauto edu anga ari kuMozambique ndiani. Zvese izvi zvinhu zvinofanira kudiscusswa, zvinhu zvinofanira kunga zvichizivikanwa kuti pave netransparency neaccountability. Asi tinoziva kuti vamunangagwa zvetransparency neaccountability zvinhu zvavasinganzwisisi, zvinhu zvavasingabhelivhi mazviri. Naizvozvo hatisi kuona information iri kubuda ichienda kumacitizens uye ichiendawo kune maparliamentarians panyaya iyoyo kuMozambique. Isu hatipikisi nyaya yekuti Zimbabwe inobatsira Mozambique nekuti Mozambique yakatibatsira mune zvakawanda kunyangwe nguva yehondo.
Asi imwe nhengo yeMDCT inomirira Hatfield muParamende vatapiwa mashakada vati hurumende inofanira kupiwa nguva yakafanira kuitira kuti masoja eZimbabwe asazononhonga zvozvo nemuromo kuCabo Delgado.
Zvatinofanira kuziva ndechekuti haisi nyore ngomuka matumira vana kuhondo pane gadziriro inoda kuitwa yakasimba. Panda mari, panoda equipment, zvishandiso, zvibatiso, chikafu nezvimwe zvakawanda zvinofanira kutukwiswa pagadziriro. Saka zvinogona kuti deadline inenge yatarwa inogona kusamitwa nenyaya yekuti pane vachida kuita gadziro yakasimba nokuti kana vanhu vanaenda kuhondo vanofanira kunge vakasimba vane zvese vagadzirirwa ndokuti basa ravo ikoko rindoita nyore.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Sikumalo vati sangano ravo harisi kufara kuti vanhu vari kuramba vachifa kuMozambique, iyo SADC ichiramba yakapeta maoko isiri kuendesa mauto kunobatsira Mozambique kurwisa vanopfurikidza mwero.
Hongu tinoziva vane zvavanoitawo vachitarisawo nyaya dzekuzvitonga kuzere dzeindependence nesovereignty yemamember states. Asiwo mamember states esadak paanenge achinga akundikana, tinoona chiri chinhu chakanaka kuti SADC inge ichitumirawo mauto ayo kuti anobatsiridza nyika inenge yawirwa nedambudziko senyika yeMozambique.
Mibvunzo yatatumirawo munyori weSADC Dr. Stegomena Lawrence Tex yanga isati yapindirwa kwehazvo vana vashoko musangano iri. Amai Barbara Lope vanga vavimbisawo kuti vachatiudza pamberi sangano reSADC panyaya iyi. SADC inoti iri kushushikana zvikuru nekusagadzikana kuri mudunhu reCabo Delgado kuMozambique, uko kuri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanodarika mazana masere ezviuru vakatiza misha yavo mudunhu reCabo Delgado, uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu vave mumhirizhonga iri kuitika mudunhu iri kubva muna 2017 payakatanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Mutungamiri weBotswana uye varisa chigaro weSADC Organon Politics vaMokwetsi Masisi vanoti makurukota ezvekunze kweBotswana, South Africa neZimbabwe ari kugadzirira kupinda muSouth Africa kunoona zvingaitwe mukugadzirisa mhirizhonga iri kuitika munyika iyi kana achinge apedzane eSwatini. Chingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
VaMasisi vadzivisa izvi nhasi mangwanani kuti vaFrederick Shava pamwe chete naamai naLady Pando vekuSouth Africa vakatungamirwa navale muHankwape avo vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vari mubishi kutsvaka chaita kuti musoro uteme kuEswatini.
As chair of the 11, I dispatched them on a several level fact-finding mission to the Kingdom of Eswatini.
Sasachi Garawe Ogan chakatuma makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yeBotswana, South Africa neZimbabwe kuti anoferefeta zvekuitika kuEswatini. Chikwata ichi chiri kutarisirwa kunanga South Africa mumazuva manomwe ari kutevera kunosangana nemakurukota ehurumende yeSouth Africa pamwe chete nevari kuparadza midziyo nemabhizinesi kuti kuonekwe nzira yekugadzirisa zviri kunetsa.
VaMasisi vati chikwata ichi chichapinda muSouth Africa mushure memazuva manomwe nechinyangwa chekugadzirisa zviri kunetsa munyika iyi, vachiti kusagadzikana kuri muSouth Africa kuri kukanganisa zvikuru mamiriro ezvinhu muSADC.
Takafanira kugadzirira kushomeka kwezvinhu zvakafanana nemafuta edzimotikari nechikafu chiri nyika dziri muSADC nokuda kwemhirizhonga iri kuitika muSouth Africa iyo yaita kuti kufambiswa kwezvinhu kukanganisike.
Vakafanobata chigaro chemumiriri weZimbabwe muBotswana amai Margaret Ruparanganda vati Zimbabwe inogara ichienda kunogadzirisa zvinenge zvichinetsa muSADC. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mufambisi wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana vanoti maitiro eSADC anosetsa mbavha yakawanda.
Ungasarudza munhu wekuti mumba make ari kutozvikoniwa kugadzirisa zviri kunetsa zvechokwadi zvinondipedza masimba. Saka kana ndichinzwa izvo kuti kune vaFrederick Shava kuti vavepo pane nhengo dzadzidziende kunyika yeEswatini nekuSouth Africa vachitarisirwa kuti vaende kunodzima moto imo maari kubva muno muZimbabwe. Muno moto watove muno kwemakore anodarika makumi maviri.
vambofana vanza Studio 7 kuti Sadeki chazoika bakwe anaiwa kana ikaendera na mberi nekurera urwere sezvari kuita mukugadzirisa matambudziko ari mudunhu iri.
Sadak yakaramba ichiita zvairi kuita ichituma vanhu vakatofoirawo kudhara kuti vaende kunogadzirisa nyaya dzevamwe kurwisana uku kuchaenda kune nyika dzakawanda zvekuti vachatozozvitadzisa zvachose.
Asi munyori mukuru wekutanga weSadek uye vari mutungamiri webato remavambo kusile Don Vasimba Makoni vanoti Zimbabwe ingatadziswe kuita mabasa inenge yatumwa neSadek kunyangazvo zvinhu zviri manyamamire nerongo munyika.
Kuvamo kwegurukota reZimbabwe hakusi kutaura kuti Zimbabwe ine kodzero pamusana pekuti inochengetedza kodzero dzevanhu kana kuti haimbunyikidzi vanhu vayo. Naizvozvo handidairi kuti kuvamo kwake kune zvakunoreva kunopfuura kuti kugoverana zvigaro panguva iyoyo.
Mhiri Jonga iri kuitika South Africa yakatanga mushure mekunge vaimbomutungamiri wenyika iva Jacob Zuma vazviisa mumaoko emapurisa kuti vapike mutongo wakapiwa nendare mushure mekuzvidza Zondo Commission iri kuferefeta uori unonzi wakaitika apo vaZuma vaimbomutungamiri wenyika kubva muna 2009 kusvika muna 2018. Midziyo nemabhizinesi akawanda zvakaparadzwa mumhirizhonga iyi iyo inonzi yasiya vanhu vanodarika makumi manomwe nevaviri vafa. Mhirizhonga iyi inonziwa iri kukanganisa kufambiswa kwezvinhu zvakafanana nezvekudya pakati penyika dzeZimbabwe, Botswana, Namibia nedzimwe dzakawanda mudunhu reSadek. Kamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Maposa washanyira nhasi nzvimbo dzeKwaZulu Natal vachiona mamiriro akaita zvinhu. VaRamaposa vati mhirizhonga pamwe nekubiwa kwezvinhu mudunhu iri zvinhu zvakagarirwa pasi zvikarongwa uye pakava nevanhu vaikurudzira kuti zviitike. Varimi vechibage vakawanda vanoti havasi kubhadharwa mari dzavo neGrain Marketing Board GMB nenguva inotarisirwa, izvo zvavakuita kuti vaomerwe neupenyu panguva iyo vari kuda kushandisa mari idzi muzvinhu zvakawanda. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Varimi vakaendesa chibage chavo kunzvimbo dzinotengwa chibage neGMB dzinosanganisira Chinoi, Banget, Magunje pamwe neLions Den vanoti havasati vabhadharwa mari dzavo, kunyange hazvo GMB yakavimbisa kuti vanobhadhara mukati memazuva matatu. Mumwe murimi wekumhangura vaNazalas Matenga vanoti vakaendesa matani mashanu echibage musi wa8 Chivabvu asi kusvika pari zvino havasati vabhadharwa. Vabatenga vanoti kusapiwa mari yavo nenguva kunoita kuti pavanozopiwa mari yavo inenge yave kutenga zvinhu zvishoma nekuda kwekudzika kweuremu hwemari kana kuti inflation.
Ende zvinhu zvinorwadza kuti mari iyoyo time iyoyo yainge iri mari yandaita sekuti inosevenza because nezvi mari iri kungodonha pati ndaya zvisina chinditsvamuchemuchi.
Mumwe murimi wekumakonde vanowe ndoro vanotiwo vakaendesa chibage chavo muna chikumi asi havasati vabhadharwa kusvika pari zvino. Mukuru weZimbabwe Pharmacy Union vaPaul Zakaria vanoti nhengo dzavo dzave nemwedzi nemasvondo anoraudzira dzisati dzabhadharwa neGMB.
Havane masiki anokwana kuita maviri matatu tichinzwa nyaya dzakaita saidzodzo kuti varimi vazhinji vakuchema-chema nekuti 72 hours akupfuura. Notori nevamwe vanga vachitaura pamusoro pekuti mwedzi kana kuraudzira.
VaZakaria vanoti GMB inofanirwa kubhadhara varimi nenguva kuitira kuti varimi vakwanise kuramba vachiita mabasa ekurima pasina matambudziko. VaZakaria vanoti dambudziko rekunonoka kubhadharwa kwevarimi rinowanikwawo kumatunhu eMashonaland West, Mashonaland Central neMashonaland East.
Mashonaland Central takawana zvekare vamwe vakati hazvi kuti nonokei kukunanache wayandomashwezi zvinonanache kutu zvichena zvakadaro. saka mashona ndi province nyanya tokuru kupanya hizo
asi mutauriri we GMB va Nixon Kanyemba vanoti varimi vachawana mari dzavo dzose uye dambudziko ndere kuti varimi vawandisa vave kuisa chibage chavo ku GMB vakanyemba vanoti varimi vakaisa chibage chavo kunzvimbo dzekutengesera dzebhanga tine Lions Den mari dzavo dzichachinonokei sezvo nzvimbo idzi dzakatenga mametric ton zana nemakumi matatu ezviuru vanoti Zimbabwe yose yainge yatengesa chibage chinodarika mazana mana nemakumi mana ezviuru zvemametric ton mukupera kwezuva musi wechipiri
saka vanoti samadhipo maviri aya tikutaura nezvavo ari maviri Lions Den nebhangeti ndo madhipo makurusa pari zvino 30% yechibage chese chatatenga Zimbabwe yese chiri kubva paLions Den
vakanyemba vanoti GMB ine mari inokwana kutenga chibage chose chinenge chaendeswa kumadhepoti avo uye vari kukurudzira varimi vose kuti varambe vachiendesa zvirimwa zvavo zvose kuGMB
saka GMB iri kusapotwa nehurumende tirikupiwa mari yekutenga chibage kubva kuvari naizvozvo tinokurudzira kuti varimi vedu vatinoshanda navo ngavarambe vachiunza chibage chavo nembesa dzavainadzo kuGMB nekuda kwokuti tirikubhadhara.
Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti dambudziko rekusabhadharwa nenguva riri kunetsa mudunhu remashonaland west zvakanyanya sezvo muri imo makatengwa chibage chakawandisa chinodarika mazana matatu ezviuru zvemametric ton. GMB iri kutenga tani imwe chete yechibage nemadhora zviuru makumi matatu nezviviri kana kuti 32,000 RTGs. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri weFIFA uri kusangana mangwana uchipangana mazano ekutora pamurairidzi weMawarriors Loga Rusic uyo ari parumhananzombe zvichitevera kuburiswa kweZimbabwe mumakwikwi ekosafa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wekomiti inopinza nekubuditsa varairidzi basa muZifa vaByron Malandule vati pakasaita zvimhinga mupinyi vari kusangana mangwana vachizeya nyaya yekuti Loga Rusic anokodzera here kuramba ari pabasa kana kuti kwete. Veruzhinji vari kuda kuti Loga Rusic asiiswe basa mushure mekunge Mawarriors abuda nechimbi chimbi mumakundano ekosafa cup umo akapedza ari pasi pasi mugungano rezvikwata zvishanu. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaRoni Sibanda vanoti Loga Rusic atadza kuita zvaakapinzirwa basa nokudaro anofanira kudzingwa. Vamwewo ndivo vari kuti Zimbabwe yave kuda murayiridzi wemuno kuti atsive Loga Rusic vachiti Joey Antipas Noven Mapeza kana Kalisto Pasua ndivo vanoita. Asi Loga Rusic anoti hapana zvaaikwanisa kuita kukosafa cup sezvo akaenda nevatambi vaive vagarisa vasati vatamba nhabvu kwenguva refu nemhaka yeCovid-19. Nengo yerimwe sangano revatsigiri vemutambo uyu Muzvare Shamiso Mujeri vanoti veruzhinji vasatarise chete kuti chikwata chakakundikana asi kuti chakakonzeresa kukundikana kwacho chei. Vanoti dai Zimbabwe yakaenda kuSouth Africa nemumwe murayiridzi yaingonokundikana nekuti vatambi vayo vaive vasina kugwinya.
Let's be fair, apa tisangoyeya kungoblema coach. Tofanira kuzoti vakomana gore sangu asiri kutamba kwakuine lockdown.
FIFA yakaita chibvumirano gore rapera naLoga Rusic chemakore maviri chinoramba chiripo zvichienderana nekugona kwake basa. Chibvumirano ichi chinopera gore rinouya kunyange hazvo FIFA ine simba rekuchipedza kana ichinge yagutsikana kuti murayiridzi uyu akundikana zvechokwadi achitariswawo mamiriro akaita zvinhu pamwe nezvikwanisiro zvinenge zviripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tirikutarisa dambudziko reCovid-19 rakatarisana nenyika. Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufane chirwere cheCovid-19 woramba uchikwira. Dare reConstitutional Court rinonzwa uye kusendeka parutivi mutongo waro. Panyaya kaiswa mudare iri nava Max Mpungu avari kuda kuti dare iri rirase mutongo wedare reHigh Court. Wekuti mukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava vaende pamudyandi gere. Sadik inotadza kuendesa mauto ayo kuMozambique sezvakanga zvawiriranwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika jisenda.